vachivhura musangano wavo we14th ZANU-PF People's Conference muchino inhasi vamugabe vanove zvakare mutungamiri wenyika vafadza veruzhinji apo vati vashandi vehurumende zvikuru vadzidzisi nevana mukoti vanofanirwa kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vari kuita basa guru munyika.
Pay the doctors and the nurses well, and the other workers in these institutions well, those in the social services, social welfare well, and of course, those in the civil service.
Vamugabe vachiwo ZANU-PF ichakurukura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuwanikwa kwechikafu munyika, kuwanikwa kwemvura yakachena, kuwanikwa kwemishonga muzvipatara, kugadzirwa kwemigwagwa pamwe nekugadzirwa kwezviwanikwa kuti zvikoshe mari yakawanda zvichiri munyika pasi pechirongwa cheZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kana kuti ZIMASE.
ZIMASE is in perfect harmony with our election manifesto, which agrees with what we say in our election manifesto. Whose watchwords ZIMASE says. What is it? It means we must work for food security and nutrition. That's one. The one area to produce enough food.
Zvavegaro ziva musoro wetsuro kushaya nyanga vamugabe vachiropodza hurumende dzeamerica nebritain vachiti ndivo vavakakunda musarudzo dzapera nekuti vaitsigira bato reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai
vaitirwisa mabritish emamwe ndovaida kuona vamutamamari vaparibatsiro kwemakore isu vatikuvadzanima sanctions vaida kuona MDC ichikuvirira makaramba makati kwete never ever Zimbabwe will never be.
Mashoko avamugabe atsigirwa nemutauriri weZANU-PF varugare gumbo avo vati bato ravo rakazvipira kuvandudza hupfumi hwenyika pasi pechirongwa cheZIMASE icho chine zvigazvina. Mumashoko avo ekuchingamidza mhomho yevanhu vanga vari pamusangano uyu sachigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vatemba muliswa vati makambani anochera zvicherwa anofanira kupa mari yakawanda kuzvizvarwa zvenzvimbo dzavanenge vachichera zvicherwa. Vamuliswa vapa semuenzaniso kambani yeZimplus iyo yavanoti haisati yapa mari inosvika mamiriyoni gumi ayo yakavimbisa vanhu vemudunhu reMashonaland West. Vanoti kambani yeZimplus yakangopa mari inosvika mazana mana ezviuru zvemadhora iyo yavanoti ishoma zvikuru. Vamuliswa vatiwo vachashanda zvikuru mukuedza kubatanidza mapoka ari kurwisana muZANU-PF. Izvi zvinotevera mashoko avamugabe nezuro avo vakati vanhu vemubato iri vanofanirwa kubatana kwete kuita zvikwata zvinorwira masimba. Zvichabuda pamusangano uyu ndizvo zvinotarisirwa kuzoshandiswa nehurumende mukuvandudza hupfumi veruzhinji vanoti waenda kumawere. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndine aka Chigoriwa.